kwete hakizi chokwadi isuse MDC paise patinoita Congress makore ese tinopa vatsigiri ve MDC kana kuti mamembers ve MDC mukana wekugadzirisa bumbiro remutemo weMDC. Saka komiti yakagadzirwa inotungamirwa navakomichi yekuti tione kuwandudzwa kungaitwe bumbiro remutemo weMDC. Takananga kuti bumbiro remutemo wedu rinofanira kuchifanana nebumbiro remutemo wenyika uyezve rinofanira kugadzirisa zvimwe zvimubumbiro renyika. Saka komiti iyoyo haisati yatanga basa. Saka izvi zvichatanga pamashondo maviri ari kutevera. Hakusati kwava nepfungwa yekuti vatsvangirai vapiwe masimba akawandisa uyezve vatsvangirai havadi masimba iwayo. Isu seMDC tiri boka rinotarisa hutongi hwejikerere yatinoti democracy. Saka tinenge tina president wedu ane masimba ake ari specific zvekuita president na first secretary zvinoonekwa kuzanu PF chete.
Masvika papi nourongwa hwekupinda muvanhu muchinzwa nezvepfungwa dzavo musati mapinda musarudzo?
Tatenderera mumaprovince anoita gumi tichitsanangura vatsvangirai vachamisa nehumwe hutungamiri vachitsanangura kuti Congress yedu ichafamba sei uyezve vanhu vachavhota ndivanani uye vanovhoterwa vanovhoterwa sei. Tichinzwa zvakare pfungwa dzinobva kumaprovinces iwayo. Saka tatenderera maprovince gumi tasarirwa nemaprovince maviri anoti Matabeleland North nematabeleland South. Tapedza kudaro kutsanangura kuti Congress yedu inofamba sei, tiri kupinda muhurongwa hwekuti bumbiro redu remutemo rinowandudzwa sei uyezve kuti vanhu vedu tinosimbisa sei musangano wedu kuitira kuti parege kuita zviya zviya zvekuti uyu secretary general anoita kunge ndiye apresidentiwo zvakare uyu oitawo kunge ndiye achakati. Izvozvo toda kuzvibvisa uyezve toda kuti bumbiro redu rikwanise kuverengwa naani naani zvake nyangwe munhu asiri gweta.
Saka neimwe nzira muri kuti here muchadzikisa masimba emunyori mukuru?
Kwete, hatisi kuda kudzikisa masimba a secretary general kwete. Tiri kuda kuti masimba a secretary general asiyane nemasimba a president, asiyane nemasimba a chairman, asiyane nemasimba kana kuti a spokesman. Tinoona kuti mukatarisa pabumbiro riripo nevanhu vakarinyora, secretary general akapiwa masimba mamwe asiri specific. So muenzaniso, secretary general akanyorwa muconstitution kuti ndi spokesman zvakare. Poita vatauriri vaviri, izvozvo hazvifani kuitika mubumbiro remutemo. Secretary general anga aripo anga achingoita zvaanongofunga iye na treasurer. Vari vaviri votongotora zvinhu zvemusangano voisa mukambani yavo, izvozvo tioda kuzvibvisa.